So I get to a commander of the army. Chango to the Gendity, of course, I don't support a coup, but Zawagaita, it was a good start for us. Kuti tikwanise kuwana voice redu.
Chamunofarira pazviri chii?
Chatiri kufarira pazviri ndechekuti vakwanisa kusunga vanhu vese were responsible for corruption, kunyanya vakomana veG40. Chandafara zvikuru futi ndezvekuti they've managed to show vamugabe kuti havana simba rese munyika.
Ko imimi ku Australia kwamuri ku Perth, chii chamuri kuita muri ikoko?
Yeah, kunoku we are doing our best. Kutaura kunoku nhasi tine a match yatiri kuita mu Perth mutown iri kutangana 1 in solidarity of what the army has started, and just to speak out sema citizens tichimira kuti zvoni takuda change muZimbabwe.
Saka rally inenge yakanangana nei?
A message yatinayo pa rally is true, kuti as my citizens we just want a fresh start. Haizi rally yekuti iwe uri weZANU or we MDC, but ndiye kuti sevana veZimbabwe tikuya pamwe chete, and we are just speaking with one voice ne one pfungwa kuti we want a fresh start, and that's our message.
Kana mauto akatadza kuita zvamunotarisira poitwa sei?
Mauto akatadza kuita zvatikutarisira, tichangoramba chinkareja vanhu kuti hande tinovhota. 2018 my elections ari kuuya, we also want to keep focus yedu iri papo. So we'll keep encouraging people to hande tinovhota if kana mauto atadza kuita zvatikuda.